Playing it.
No limits.
Khalifa.
Yeah.
Your homies. Kuri kuti zviri badze. Wandidzaka 2 minutes, pfungwa dzangu kunge dragi. Ahusi boa wandipaya pamaziso angu. Pandakona ndabva ndato lose eyesight. Runako rwako, maassets ako. Chishuwo changu ndoda mora huti wako. I don't care, all my team they call you stripper. Dependidzwa zvina basa zvakachaira zvakasviba. Kamu fambiru, fambiru. Kamu fambiru, kakonengerwa ife. Uri kusheka side to the side. Wahita ndisvike pakluza eyesight. Kamu fambiru, fambiru. Kamu fambiru, kakonengerwa ife. Uri kusheka side to the side. Wahit and this week if I close the eyesight.
Your palms and the hips and gori my Versace name a Gucci air. Nakor wako nenge yangu sister Kim Kardashian. Uri ruwa romu nakangwe sa Cat Perry. Wandi a attracta nezo waka senga ndakuda kugara newe. Sedenga nenge nyezi. Pahuri ndopa niri nezo unazo izu ndazika mizi. Runakor wako chieza nove neka chero parima sengwezi. Give me 2-3 dance dingo jeta newe. Pahuri ndifiselo bola ungo we changu chimu kaze. Ndoda iwe neni tuwe nere urudze. Kupuri kiza muru do chachgara ye umudze.
So waka takura sukuita kuto vaira. Chantora moyo pa uri andi chabendeta kunamira. Kunge bande pa burogo andeta kukochukira. Ntuzi rowa zwechi feno feno kunge ndazi jaira. Fambiru, fambiru. Kamu fambiru kako nengeru waifi. Urie kushaka side to the side. Wahita ndisike pakluza eyesight. Kamu fambiru, fambiru. Kamu fambiru kako nengerwa ife. Uri kusheka side to the side. Wahita ndisike pakluza eyesight.
Uri kuti zviri badze. Wandidzaka 2 minutes, pfungwa dzangu kunge dragi. Ahusi boa wandipaya pamaziso angu. Pandakona ndabva ndato lose eyesight. Runako rwako, maassets ako. Chishuwo changu ndoda mora huti wako. I don't care, all my team they call you stripper. Dependidzwa zvina basa zvakachaira zvakasviba.
Kamu fambiru, fambiru. Kamu fambiru kakonengerwa ife. Uri kusheka side to the side. Wahita ndisvike pakluza eyesight. Kamu fambiru, fambiru. Kamu fambiru kakonengerwa ife. Uri kusheka side to the side. Wahita ndisvike pakluza eyesight.